Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zviita 13, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Let them make the noises. Let them pitch. Isu tichingo tonga. Tongo tonga. Tichingo tonga. Tichingo tonga. Vachimo Twitter, vachimo Twitter, isu tichingo tonga.
Mutungamiri wezano PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wepagoro webato ravo uri kuitirwa kuGoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino.
Nhasi ranga riri zuva guru taparura yatingati chitanho chekutanga kuti tinge tichiuya pamwe chete tiri yatiri kuti National Convergence Platform.
Sangano reCitizens Manifesto nhasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa hwekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe. Makunda neCastle Lager Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana apo Caps United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi aya gore rino. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCitizens Manifesto nhasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa hwekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe hunonzi National Convergence Platform. Musangano uyu wapindwa nevemasangano anosanganisira Zimbabwe Christian Heads of Denominations, Platform of Concerned Citizens, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Council of Churches, masangano evashandi vezvemabhizimusi pamwe nevadzidzi vemuzvikoro. Murongi wemusangano uyu vaBricks Bomba vesangano reCitizens Manifesto vanoti vatora danho iri sezvizvarwa zveZimbabwe kuti vatsvage gwara ravanoda kuti nyika inge ichitora kuti pakwanise kuitwa nhaurirano dzinozosanganisira vezvematongerwo enyika, madzimai vechidiki pamwe nemamwe mapoka ose. Vabomba vanoti chokwadi chiripo ndechekuti kutambura kuri munyika kwanyanyisa zvekuti pave kuda kuti zvinhu zvigadziriswe kuitira kuenda mberi. Vanoti vakanyorera vezvematongerwo enyika vemapato eZANU PF neMDC tsamba vachivazivisa nezvehurongwa uhu uye vakatowana minduro kubva kumapato makuru emunyika aya. Ngatinzwe hurukura yataita navabomba pamusoro penyaya iyi.
Nhasi ranga riri zuva guru taparura yatingati chitanho chekutanga kuti tinge tichiuya pamwe chete tiri yatiri kuti National Convergence Platform, and tiri kuisimudza iri platform yekuti tinge tichikurukura kutanga semacitizens kuti gwara ratiri kuda kuti nyika inge ichitora kuti tikwanise kuita nhaurirano tese senyika, zvakusanganisira macitizens ari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, machechi, mabusiness community, vechidiki, madzimai nemapolitical parties. Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti kutambura kuri munyika kwanyanyisa, ende atinga yende kumberi tisina kugadzirisa nyaya iyi. Saka pane yatingati a sense of urgency yaita kuti tinge tichiuya pane iyoyo yatiri kuti National Convergence Platform takatungamirirwa nemachurch tichiburikidza kunyanya nevekuZCC kasi tichiita chishuwo chekuti munhu wese atanga achizounganawo paNational Convergence Platform iyoyo achiitawo mazano avo ekuti tingabuda sei panguva yakaoma yatiri senyika.
Tinoona kuti matambudziko mazhinji vakawanda vanofunga kuti agadziriswe panofanira painewo vezvematongerwo enyika mukati. Mune vamuri kushandawo navo here vemapato vezvematongerwo enyika?
Isu takabuda mune yatakati National Citizens Convention yemuna September. Ichipera iyoyo takanyora tsamba zviri official kuofisi yemutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa. Tikanyorawo tsamba kuofisi yavamunangagwa tikavadzivisa kuti semacitizens tiri kuti tese tine chekuita nekunzwa kwemhinduro iri kudiwa kuti tinge tichigadzirisa zviri kunetsa munyika. Saka donzvo redu nderekuti tinge tichibatanidza munhu wese, tinge tichiva nekubva kumapolitical parties kumacitizen groups vese nekuti munhu wese ane chekuita nemhinduro dzatiri kutsvaga.
Saka makawana here mhinduro kubva kune vemapato ava nokuti ndo vanenge vakabata zvinhu pari zvino?
Mhinduro dzakauya, pane misangano dzatoti sangei kuitika kasi hatisati tanyatsakuwana mukana wekugara nehukuru zviri formal and official kuti tinge tichinyatsa kukurukura nyaya iyi. Saka tiri kutarisirawo kuti nekulaunchwa kwaitwa National Convergence Platform nhasi momentum yekuti tinge tiine vari kutungamira mapato mapolitical parties vatange vachiwanawo simba rekuti vange vachiuya kuzomatarira pamwe chete nevamwe.
Vanga vari murongi wemusangano muCitizens Manifesto vaBricks Bomber vachitaura vari parunhare neStudio 7. Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo rezano PF uri kuitirwa kuGoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino. Vari kupinda musangano uyu vaudzwawo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura zvakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Mutoro wedu naUthomas Chiripasi uyo ari kumusangano uyu anotipa nyaya iyi.
Vachivhura musangano wechigumi nesere wepagore webato ravo vaMnangagwa vashora kuratidzira kwakaitwa munyika munandira uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara.
I want to commend the people of Zimbabwe for rejecting the machinations by those with unbridled political ambitions.
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe nekuramba zvaida kuitwa neavo vanokara masimba, avo vakatozvipira kushandisa mhirizhonga, kupatsanurana nokusabatana pamwe nekuratidzira zvine mhirizhonga kuitira kuti vawane masimba. Takavaona munandira uye nenguva dzegore dzakasiyana vachizvipira kupedza upenyu hwevanhu hwakakosha kuitira kuti zvaari kuda zviite, kungave kubudikidza nekuratidzira kana kuramwa mabasa pasi nazvo.
VaMnangagwa vatora mukana uyu kukurudzira mapato asiri munhaurirano dzezvematongerwo enyika dziri kuitwa pasi pechirongwa chavari kudaidza kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD kuti vapinde munhaurirano idzi vachiti havasi kuzoshaya hope nekusapinda kwemamwe mapato munhaurirano idzi.
Let them make the noises. Let them pitch. Isu tichingotonga, tongotonga, tichingotonga, tichingotonga, vachingotwita, vachingotwita, isu tichingotonga.
Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga.
Unopera kubuda mbabvu nekuonda uchifunga kuti zvinge zvingachinje kuhazvina zvinochinja.
Hatina kuanza kutaura ni mtauri we MDC va Daniel Molokele kutinzwe divi rebato ravo panyaya idzi. Asimtungamiri we MDC va Nelson Chamisa vanoti vanoda kuti nhaurirano idzi dzinge dzichitungamirirwa nemuyananisi anobva kunze kwenyika uye anove kana akambo vemutungamiri weimwe nyika. Izvo zvatsinhirwa nemutauri weboka revechidiki muMDC va Steven Chuma. Awa vati nhaurirano dziri kuitwa navamunangagwa nemamwe mapato dzisina MDC mukati idambe.
Zviri pachena kuti vamunangagwa vave kutsvaka utano muhari nokuti vatarisa nematambudziko akawandisa mushure mekuti zvinhu zviri kutadza kunge zvakawamirira zvakanaka kana tikatarisana nenyaya dzeikonomi. Naizvozvo vava kuda kufoseredza kana kushandisa chisimba kuti MDC iuye kuzoita nharura nawo pasi pechirongwa chavanoti Pollard. Isusu kana tiona Pollard sevechidiki veMDC, Pollard rinongova dambe kana kuti dandaro revanhu vakadyiwa election. And isusu tinobelieva kuti takahwina election in 2018. Saka naizvozvo yes, nhaurirano tinodzida, asi nhaurirano dzatinoda inhaurirano dzinoitwa pajekerere, dzinokwanisa kudamwa nemunhu akachena kwete munhu ane masaidzi. Munhu akadyiwa haana kodzero yokuti dana panhaurirano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaArnold Gumbo vanoti hapana chinotadzisa mapato ari muPollard aya kuenderera mberi nenhaurirano kana MDC yavachamisa isina kupinda munhaurirano idzi. Zvichakadai, vamunangagwa vati chirongwa chekugovera vanhu vatema minda hachisi kuzodzoserwa shure chero nani zvake. Vachiti vaimbova varimi vechichena vanofanira kujaira kugarisana nevarimi vatsva. Sachigaro weZanu PF amai Opa Muchinguri Kashiri vaudza vamunangagwa pamusangano uyu kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kunhonga svosvo nemuromo kubudikidza nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika.
Vanhu venyu watambura tiri kutotya kuti kuri kunaya uku maimputs ari kudhura, wazhinji vachatadza kuenda kuminda. Zvakare maschool fees akwira, vana vachatadza kuenda kuchikoro. Zvakare mishonga iri kudhura, matsotsi achikungotengesa ndeforeign currency nyangwe muchiti kwete. Nzvimbo dzakawanda hakuna mvura yekunwa, zvipatara zvakavharwa.
Asi vamunangagwa vati zvinhu zvichanaka chete kana veruzhinji vakashanda nesimba vachiti mutambirwe gwinyawo. Musangano wegore rino uyo uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu uri kuitwa pasi pedingindira rinoti modernize, mechanize and grow the economy towards vision 2030. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, ndini Thomas chiri pasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weBritain vaBoris Johnson vati vanhu vakavhota vapa bato ravo reConservative Party basa rakasimba rekuburitsa Britain muEuropean Union shevera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzakaitwa nezuro. Vakambove mutungamiri wehurumende yemuAlgeria vaAbdelmajid Tebboune vavhoterwa kuva mutungamiri wenyika musarudzo dzanga dziine kuratidzira zviuru nezviuru zvevanhu zvichironga kupinda zvakare mumigwagwa zvichiti hazvisi kufarira zvakabuda musarudzo. Mapurisa emugermany anoti awana zvombo zveutsi hunokachidza pamwe nemabara epfuti pane chimwe chivakwa chemuguta reBlankenberg uko kwaputika zvinhu nhasi izvo zvasiya vanhu vakawanda vakuvara uye munhu mumwe chete afa. Vanhu vemuZimbabwe vanorarama nekutenga zvinhu kuBotswana zvekuzotengesa kumusha vanoti vari kutadza kupinda munyika iyi vachinzi mapasipoti avo akasviba kana kuti haaverengeki. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutadza kupinda munyika iyi nepamusana pedambudziko iri zvasvika pazviuru zvitanhatu nemazana masere nemakumi manomwe nevatatu. Wandu uhu hunobvira musi wa1 mbudzi gore rino apo Botswana yakatanga kusunga mabhaudhi ayo panyaya dzemapasipoti dzisingaverengeke nepamusana petsvina. Izvi zvaziviswa negurukota rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi, amai Ana Mukheti, muhurukuro yavaita neStudio 7. Amai Mukheti vati mapasipoti ane tsvina achabvumidzwa kushandiswa pamigano yose yeBotswana.
Passport is a very important document which the government
passport igwaro rakakosha kwazvo risingafanirwe kusvibiswa. Vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika vakaona kuti kune vanhu vari kuita mabhindau kune mapasport avo ayo atisingatauri nezvavo kuti tisachenjedza nyamukuta.
Mumwe mushandi mubazi iri uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori wenhau aunza Studio 7 kuti bazi ravo rakaona kuti kune zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika kunyanya Zimbabwe zvinodzima zvidhindo kana mazuva avo ekugara munyika iyi apera. Mushandi uyu anoti vamwe vanoshandisa mvura kana mafuta ekubikisa kuti vagone kudzima zvidhindo izvi, zvimwe achiti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakazvisikira moto muziso.
Kune zvimwe zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinobvisa zvidhindo mumapasipoti azvo nezita rekuti vagare munyika zvisiri pamutemo. Vari kuita seizvi sezvo vachiwana kuraramo yavo muBotswana, saka hurumende isingabvumidze pasipoti netsvina.
Chiitiko ichi chasiya ruzhinji rwavana veZimbabwe kunyanya avo vanorarama nekutenga nekutengesa vachitadza kupinda munyika nepamusana pemapasipoti ava anenge akasviba. Vapatisa Dube avo vanobva kuChodocho vaudza Studio 7 kuti Botswana inozvibata semuvakidzani anonyima mumwe wake munyu chaiwo.
Zvinhu zviri kuitwa neBotswana kuti verambe mapasipoti ane tsvina zvinoratidza kuti havaukama nevanhu vekuZimbabwe, sekuti izvozvi kana ichititambura kunoku vanotibata nenzira yavo yavanoda.
Mumwe muchaini webhazi anotakura vanhu pakati peHarare neguta guru rechipiri muBotswana reFrancistown vaBafana Zvelonge vati zviri kuitwa neBotswana zvakanangana nekuderedza uwandu hwevanhu vanouya kuBotswana.
Vanhu havachauyi because vakuziva kuti hava cross border kana pasipoti ikangodirwa nemvura. Even ka small drop one page vanoti hai hazviiti. Infact taita ma50% nao takuita ma30 because 20% haichacross.
Danho ratorwa neBotswana richavhiringa vanhu vakawanda vanenge vachida kunotenga zvinhu zvokushandisa pazororo rekisimusi negore idzva sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vasatarisire pasi vanhu vakwegura, asi kuti vavakurudzire kuramba vachiita mabasa anosimudzira nyika pamwe nenharaunda dzavagere. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Sekuru Charles Marikopo vemumusha waMarikopo kwaSeke vane makore makumi manomwe nerimwe ekuberekwa. Sekuru Marikopo avo vanoti vaimhanya zvaityisa vachiri jaya vanoti vakuzviona kuti chinokura chinokotama, musoro wegudo chave chinokoro.
Ndigona kusakura pandokwanisa ipa pasi ndotokohwa chete zvokuti ndigona kuwana ma50 angu kana 12 kana 14 ipapo tiri vari mukanzwa kundienda pamwe munhu kabhagi dhoo ndidoka basa unisakurira sezvinezvine zvione simba rangu ndachipera nyima yangu asipo ndinoita mabasa ayo ndega.
Sekuru Stanley Mutevani Mandiwe vekudzivara sekwa vanoti vakawanda havazive kuti vakwegura churu chineshwa.
Pane nguva vanokuraka asi pfungwa yavanenge vanaikukuraya zvinotiwa hauchafunga. Aiwa unofunga zvinotopinda zvakapetwa kupinda mwana mudiki. Saka inguva inongonzi iyo vanhu vachitaura vakuru vakwegura vachazadza zvinhu tinotoziva zvinhu kupinda vamwe vechidiki. Munhu wega wega anokura ochembera Mwari akapagona kuti munhu aurambiri mwana mudiki unokura iwe woonekwa mabasa ako kuti ndeukuru here akaita sei, asi akangwara mudiki ngabvunza kuru zvinoitwa sei anotaura kuti ungada wadai 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 mwana wangu.
Mumwe murayiridzi anopa ruzivo pamusoro pemagariro akanaka evanhu vaRaymond Mawire nemachena vachitaura vakazvimirira vanoti nyika iri kurasikirwa zvikuru nepamusoro pekutora vakwegura sevanhu vasina zvavanobatsira.
Kuti vabatsire muekonomi zvavanga vachikwanisa kumboita zviya nekukura kwavanenge vaita, vanenge vasanyatsokwanisa kuzviita nekuchembera. Asi all the same, vanenge vaine unyanzvi hwavanenge vawana mukugarisa kwavanenge vaita panyika, vakuziva kuti zvinhu kadai zvazvifambe zvakadai. Saka ndinoona kunge tinogona kuti kwavanga vari vachiita basa ikoko, vakaenda vachibatsiridza neunyanzvi hwavo upfumi hweruzivo rwatinotirasikirwa nawo tikangovasiya vachienda. Ivo nekurarama kwavo zvinoita kuti vanga vakasununguka kunge vachibatsira pane kuti vangosendekwa vasina chavachabatsira muupenyu. Saka ndofunga tikagara pasi tikanyatsoronga urongwa hwokuti vanga vachibatsira kune unyanzvi hwavanga vainawo zvingangotibatsira.
Asi nyaya yekushayikwa kwemabasa munyika iri kuita kuti vanhu vakawanda vatadze kuita upenyu hwakanaka sezvo vanenge vasina mari uye makambani achimhanyira kutora vechidiki vachiri kutemwa dzinobva ropa achivapinza mabasa mashoma anenge aripo, izvo zvinosiya vakwegura vari pamarumana nzombe. Sangano reUnited Nations rinoti hwivandu hwevanhu vakwegura huri kuramba huchiwanda munyika dzepasi rose. Sangano iri rinotiwo kunyangwe hazvo vakwegura ava vane kodzero yekuve neutano hwakanaka, vakawanda vavo vanogara upenyu hunopisa tsitsi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo, makunda Newcastle Laga Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbu mangwana, apo Caps United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi aya gore rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zviviri izvi ndizvo zviri pamusoro petafura. FC Platinum iri pamusoro ichiteverwa neCapes United. Pari zvino FC Platinum ine mapoints makumi mashanu nemapfumbamwe, Capes United ine mapoints makumi mashanu nemasere, zvekuti chikwata chinokunda mumutambo uyu ndicho chichaenda nemukombe mukuru uyu mumutambo unoshevedzwa neveruzhinji kunzi winner takes all. Asi zvikwata izvi zvikaita mangange, FC Platinum ndiyo inotora mukombe uyu sezvo inoramba iri pamusoro nepoint imwe chete iyo iri kutungamira nayo. Aka ndiko kekutanga munhorondo yenhabvu muZimbabwe kuti zvikwata zvinenge zvakamira zvakadai zvisangane muzuva rekupedzisira remitambo, zvekuti shasha kubva mushasha ndiyo ichabuda mumutambo uyu. Muteveri wemutambo wenhabvu Muzvare Chiedza Chidya Usiku vanoti vanonokerwa nemutambo uyu vachiti ivo wakaoma kudoma kuti chikwata chichakunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma uyu. Zvikwata zviri zvikuratidza zviri kudhonzerana ende zvakasimba. Tikatarisa mamiriro akaita zvinoka, zvichatonetsa kuti tizotingakunda ndeipi. But FC Platinum iri pamusoro iri paadvantage.
Vazhinji vatataura navo vane maonero akafanana Muzvare Chidya Usiku. Vakawanda vacho vachiti ivo Capes United ingadai yakatora mukombe uyu kare kare dai isina kudonhedza mapoints akakosha pamitambo neHerentals neYada. Kunyange zvakadaro, mumwe muteveri weMagreen Machine vachiparewa vanoti hapana chavari kutya sezvo vari kungotora mukombe wacho varova mamoney bags eFC Platinum.
Aiwa, hapa isu tagara tukutongohwina, hatina kana fresh. Tunazora kuti matambira kuti timu yedu yeza hatukutohwina, hatina kana fresh kana diri, kana kana. Hatukutombovhunduka this time.
Asi muteveri weFC Platinum vaShakespeare Taruza vanoti chikwata chavo chakagadzirira zvakakwana, zvekuti havasi kurova maGreen Machine chete asi kuti vachava zvindikita.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzirira zvakakwana paizvo. Saturday tikurova 3-1.
Mitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yemwaka uno iri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Chazara naAto Chazar South Africa.
Taurai teens we mkoma Ato Chazar. Kwa kamira sei kwa muri koko uyeje muda kutaura neshipi nasi.
Tashidotara ni mamira gaita zini umushao.
Taurai teens we.
Tashidogoti mamira gaita za nasino mira mushe kumushao.
Saka point kwa sei.
Tashiko kumbiro pane reza tika kwa nse kuita kutika na maelections ya isi pa duza pa tuye tifo ote timbo na tingata zekinge
faya na vwapa muno supporta chikuwa tashukumushe muno supporta chikuwa tashipi
tuwe kepe kepe
mriwe kepe kepe saka mruku na uti mchatora mkombe reko rerino
chakato bata ma grini kutasimuge mbenga tufo na uktora mkombe rongo shingisa wakumana we kepe kepe kutakumana ngatambe ene tariro tiwine mkombo yu
ndinozi Obri chauke ndiri kuno ku South Africa.
Taurai tinzwe mkoma apa South paka mira sei apa.
Ziri kumusha zvakatooma chose. Zvakatooma zvachose zvekuti izvozvizi kuti undotenga chingwa chaicho chaicho unogona kutoenda wakasenga mari nebhara. Ine handisi kutoenda kumusha nekuda kwekuti kana ndikaenda kuzodzoka kwacho kunotoneta nekuti chero mapassport ari kuto ziri kunetsa.
Makadi tete.
Tete vari right nasi se Friday kudai tete vari kudhukirwa kuti
zvikuzona tirikuzona tere ndakutaura panyaya musangano urwitwa nevaruma ava uyu. Zviri pachena tete parikufanirwa kuuya bato rikupikisa kana zvaramba kuti ritongerega ngavakwanzi unge vachisanganisa musoro vatonge vaite inclusive government kana another form of agreement yavangaite kuti vanhu vatongi vese vari vaviri
mukutaura vona Peter Bani takufona ari kudhedheni tichibatwa sevanhu apa muno matikumbogara zvakanaka tikungoshingira kuti dai takwanisawo kurarama asi nemaomero akaita zvinhu zvacho upenyu hwatirwadza shoo kurudziro yangu mukuru wenyika dai vakwanisa kugara pasi vataurirana nemupikisi mukuru wemdc pamwe zvambodzokera zvakamboitika 2008 zviya.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Vateereri musakanganwa chirongwa che Live Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wepagore wezano PF pamwe nekumusangano we Citizens Manifesto. Kana mshida kupinda mchirongwa ichi, kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa I WhatsApp namba zinoti 001-202-465-0318. Pera regaiti mbotari samisoro ye naudza nasi. Mutunga miri wezano PF vae masana munangagwa nasi vavura zviripa mutemo musangano wepagore webato ravo urukuitirwa kugoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino. Sangano re Citizens Manifesto nasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa wekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe. Makundano ekasto laga Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana apo Capes United iri kusangana ne FC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi egore rino. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekana nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standekile Mhlanga.
Soku isika disenda baku VOA ndebele.